nongonzwa achingopopota otozongoona pamasaisai ari kusouth africa kudakuda kusoweto kwaanogara kubva zvaakatiza munyika akambodzoka paya akatiza zvekare nanhasi atizii kuti unoita nezvei ndivetozokuonawo nokungonzwa asi zvaanotaura zvake zvii zvakangofanana nokuti kana chitima chichifamba munjanzi chikanzwa mota kutimira ingava yemawaya kana yematoi chingamira here kana kuti kana mbadzika hukura ingoteererawo zveduse vamwe vanenzeve dzinoda makuhwa asi zvazvinoreva chaizvo handioni zvimwe zvazvinoreva munyaya dzezvematongero ezimbabwe
saka bato rezanupf harisi kuzoedza kwezvavakasukuere kuti vadzoke ndozvamuri kutaura
bato rezanupf harikwezvi munhu wakabuda musangano nenzira dzakaita semabudiro akaita kasukuere kuti agodzoka musangano unoziva here paya zvevakuru vomusangano vanogara tiyochidziya nokudzidzisa vose vanoita tambetambe redzo nemusangano vanodzoka voga havo nokuda kwokuti vanoziva kuti kunze kwemusangano wezanupf kunotonhora zvisingambobviri unoita sevaya vanogara kumapolar regions kusingabudi zuva kana kuonekwa kunyura kwaro saka musangano wezanupf musangano wevazhinji ndiwo homwe inokwana isu navamwe vose tose vanoda kuuya kwavari asi iwo haukwani muhomwe mumunhu uye hapamborina kana imwe nguva zvayo yapanonzi kana kusina nhingi musangano wezanupf basa harifambi aiwa saka handizivi kuti nokuda kuti ndifungidzire kuti vakasukuere ndiani unovapa manyemwe kana nyawi renhema rokuti ivo vachazokwezwa nemusangano wezanupf kuti vadzoke nokuda kwokuti vasipo musangano wezana haufambi handizivi kuti vanowanei nemanyepa vanotiwo vakadaro manyaukamukanwa harawa kunotaichiyamwa
kubva vazhwau navamoyo zvavakanyora tsamba yavo iya vachiti vari kukumbira ruregerero kuvatsigiri vebato pane nhaurirano dzavambozoitawo here nebato nezvenyaya yekuti vadzoke
hatina mutungamiriri kana kuti vakuru vemusangano vati vatavo vaona tsamba inobva kuna Jonathan Moyo navapatizhwao ichiuya kwavari fomali saka pari zvimwe zvamakangoonawo musocial media ndozvatakaonawo hatigoni kurieta netsamba dzakaita seizvodzo nokuti dzinenge dzisina kuya kumusangano